Vashandi vekanzu vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotikari vanoti vapfigi vezanu pf vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuru kugadzisa mugwagwa mudhorobha. Varidzi vemotikari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminiti makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motikari dzavo. Vamwe vashandi vataura nestudio 7 asi varamba kudomwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vapfigi vezanu pf vari kufamba nemotikari dzakanzi hashtag EDS by vote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Haisu vashandi vekanzu ndofunga mashandiro atiri kuita akurwadza nekuti periodi yatapinda ndeye maelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanyorwa masitika akanzi EDS by vote apuresidendi wedu wenyika. Vakasvika pagate vatava tichibhadharira mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dhora mota 1 hour makapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking vebato rekutonga. Zvinova zvakakonzera kuti vamotarisi vanenge vachionawo zvichiitika vanashamba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo. Saka isusu nemhaka yemuchitibhadhara sakana epoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motikari idzi neganjo kana kuita clamping dzinenge dzaramba nekuti zanu pf inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vematsvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa mumatsvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva Muguti vatsoropodzwa zviri kuitwa nezanu pf achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyoto kubva kuvagari vemumasvingo vari kuti ivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi mapato ezvematongerwo enyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevagari vemumasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana senzi achishandisa simba rebato rezvematongerwo enyika. Izvo hazvisi pamutemo uyu hazvisi kutifadza.
Meya weguta remasvingo vahubert fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuru. Mutauriri wezanu pf matsvingo varonald ndava vaudza studio 7 parunhare kuti manyepa ari kutaurwa nevashandi vekanzuro vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuro vanoti nekuwanda kwakaita motikari dzebato rezanu pf kanzuro inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motikari idzi dzisingabhadhare mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira studio 7 matsvingo ndini gandi maramba.